Zvizarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zviine tarisiro yekuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rino zviri munyika dzazvigere zvakaoreswa mwoyo nemugovera apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti izvi hazvisi kuzokwanisa kuitika gore rino sezvo hurumende isina zvikwanisiro. Vachitaura pamabiko ekupemberera makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga akaitwa muGettysburg, Maryland, muno muAmerica, vaChinamasa vakati hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuzviziva kuti vari kunze vari kuda kuzaisa kodzero dzavo dzekuvhota vari kwavari.
Tinozviziva kuti imi panhuna penyu muri kuti hamunawo kodzero inopiwa muconstitution yekuti mundovhote kumusha kana kuvhota muri kuno. Nyaya iyoyo hurumende iri kuiziva, purezidenti anozviziva kuti zviri panhuna penyu, asi parwendo runo hazvigadziriki nekuti hatina mari dzose dzacho kuti kwete kune maZimbabwe tiine urongwa hwekuti warejeste vachidimi vachizovhota musi unovhotwa newavo. Asi ndinodaira kuti apo tichaenda mberi inyaya yekunoona kuti zvichagadzirwa.
VaChinamasa vakatorawo mukana wekuungana kwevana veZimbabwe uyu nekuvatenda nekucherechedza kwavanoita gore roga roga zuva rakawana nyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain unove musi wa18 kubvumbi.
Ndinokutendai maZimbabwe anoamerica ari mujasa kuti nguva nenguva pagore roga roga munorangarira zuva reindependence yeZimbabwe. Chinhu chakakosha ichocho nekuti chakaitika kamwe ndinokana kunge ndichipembera ndichikuudza nguva iyoyo zvekuti izuva chinhu chakasununguka.
VaChinamasa ava vanga vari muWashington DC kumisangano yeWorld Bank pamwe neIMF vaina gavhana wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vakatiwo nyika iri kukundikana kukwereta mari kuWorld Bank neIMF nekuda kwechikwerete chairi kutadza kubhadhara.
Kunyange zvazvo tiri shareholder hatisi kukwanisa kukwereta mari kubva kuWorld Bank nekuIMF pamusana pechikwereti icho tiri kutadza kubhadhara senyika. Kubvapo takapinda munyaya yehondo yeminda hatina kuzokwanisa kuti tibhadhare zvikwereti zvenyika.
VaChinamasa vakati panhaurirano dzose dzavari kuita neIMF, World Bank, America pamwe nedzimwe nyika dzekumawirira vari kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Iye zvino tiri pamatashini so nhoroondo dzese dzotiri kuita tichitaura neWorld Bank, tichitaura neIMF, tichitaura nemaamerikani administration yaTrump, tichitaura nemabritish nemaeuropean tiri kuvakumbira kuti vabvise masanctions kuitira kuti nyika yeZimbabwe ito zvakaita dzimwe nyika muafrica yose zvekuti inokwanisa kunge tiine mukana kunokwereta mari yekuti ibatsire mafektori yedu, timutiridze mafektori, tipambise maindastri eutourism, timutse migodhi yedu, zvoshungu izvotiinazvo.
Gurukota rezveupfumi iri rakatorawo mukana uyu kutenda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzavanotumira kumusha vachiti mari idzi dziri kubatsira mukuendesa mberi nyika uyewo kurerutsa mutoro unofanirwa kunge uchitakurwa nehurumende.
Imimi muri kunze kwenyika muri mudhiaspora tinokutendai nemari yokunotumidzira kusapota vana baba venyu nanamai venyu yekuti zvinorevaizi mukamuchiwapetsera kudaro isu sehurumende tinoziva kuti kupabhajeti pedu taane mutoro uri nani unotakurisa. So ndinokutendai nemari yomunotumira.
VaChinamasa vakati mari inotumirwa kubva kunze inobatsira zvikuru panenge pachidiwa foreign currency kana kuti mari yekunze. Vachitiwo kuti pawanikwe mari yekunze panofanirwa kunge patotengeswa zvinhu zvakaita sezvirimwa, zvicherwa nezvimwe kunze kwenyika. Asi VaChinamasa vakasekesa veruzhinji pavakati mari dziri kutumirwa kubva kunze dzinenge dzave kudzikira, vakakurudzira vanhu kuti vaedze kuwedzera mari dzavanotumira.
Iye zvine zvaungakuita kunge matoma hatizi kuti pamusana pei, asi oda kukurudzira kuti evo pisi kana mai kumira $100 zvakumira $150.
Vakakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine mari pamwe neunyanzvi kuti zvidzoke kumusha.
Imi muri kunze kwenyika mune matiro amwe etisina kumusha, handizvo? Endi mune mari iyo tisina kumusha, vamweni vane mari iyo tisina kumusha, vamwenu mune makonda evanhu vane mari vari kuda kuuya kuidzosa kumusha. So ini ndinokukumbirai umwe neumwe wenyu ane mari yekuti angadzoke kumusha koidzesa zvokaiizi, ane makondakti anoziva vane mari vanoda kuuya kuidzesa, edzai kushandisa zvidzidzo hwenyu nekuzivana kwenyu kuti iwavo vauye.
Vachinamasa vakapeta mashoko avo vachitenda vana veZimbabwe vaive pamusangano uyu kuti vakanga varatidza kudada nenyika yavo, vachiti vanonzwa kuti zvave kudadisa kunzuri chizvarwa cheZimbabwe. Vakatiwo vainzwa kuti munguva yapfuura vamwe vakanga vozviti ndeve kunyika dzakaita seNigeria neUganda.
Zvakudadisa kuita muZimbabwe zvazvidiko izvezvo kuti vamweni vamazvikoroiye pamutoto zvinobva kumuganda zvinobva kunigeria zvatinesai kutiii nigeria akutendei kunenge kuaiee kunigeria, but iye zvino zvinobva kuti zvakudadisa kuti zvirikumaZimbabwe zvinodaira inini kuti
misangano yeWorld Bank neIMF iyi yakapera nezuro muWashington DC uye yaipindwa nemagavhuna emabhanga, makurukota ezveupfumi, nhengo dzeparamende vemasangano akazvimirira pamwe nemapoka akasiyana-siyana vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzepasi rose.